Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 20 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vonyora tsamba kukomisheni yavankalema Montante iyo yakavakoka kuti vazope uchapupu mangwana. Commission iyi inoti kusvika pari zvino ichiri kuzeya nyaya yekuti vatungamiri venyika vakokwewo here. Vanhu vakawanda munyika vonetsekana nemoto iri kuramba ichibatira munzvimbo dzakasiyana-siyana ichikuvadza vanhu vakawanda uye kuparadza midziyo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vogadzirira kuparura bhajeti yavo yekutanga nemusi wechina. Tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anomiririra vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vakawanda vemuchinoi vanoti vari kufara nekugadzirwa kuri kuitwa migwagwa yeguta ravo iyi yange yaipa nekuda kwekupedza nguva isina kugadziriswa. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vazhinji vataura neStudio 7 nhasi vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, kanzuro yavo iri kuita zvinhu zvinobatika sekugadzirisa migwagwa iyo yanga yave nemakomba makomba akawanda, izvo zvanga zvave kukonzera njodzi uye kuuraya motokari dzavo. Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vaMcDonald Charea vanoti zvinofadza kuti kanzuru iri kugadzira migwagwa, izvo vanoti zvave kuchengetedza motokari dzavo uye kusimuka kwehuruva iyo inokonzera zvirwere.
Zvakanakirwa kuti mota dzedu hatichafi zvakuchengetedzwa mota lazidhasti ya mzimba vanhu vakakwara apa mota inogona kutoita umwedzi isina kana kupfuura zvakatonaka sikei upepe aigona kuti 1 week chai inonga kutosinja suspension inenge kutorera gudugudugudu but apa aiwa tongorwa pasi.
Izvi zvinotsigirwa navaLazarus Tembo avo vanoti motokari dzavo hadzichafa nekuda kwekufamba mumakomba.
Zvakanakisa chaizvo kuona rodhi dzedu dzichigadzirwa. Isusu tinofamba nedzimotokariwo tinonzwa kurerukirwawo kuti mapatsi emotokari nokudhura kwaitawo at leastwo kanzuro inenge yaita zvakanaka kuti gadzirwewo rodhi. Hatichafaruviri mapatsi angadhure zvavo asi unozoti wakamendena karumwe chete kana rodhi yakanaka zvinhu zvinofamba unotombogara.
Vachareya vanoti dambudziko ravepo nderekuti vamwe vatyairi vave kumhanyisa motokari sevari pamakwikwi nekudaro vanoti paisipe mahambu mumigwagwa.
Ngaratitaraveso kipombiko
but chatakukumbira kuti vatisire mahambu mahambu chaicho chinhu hatikumbira titi bhozi
panenge hatodona izvo
izvozvi pana makore izvozvi pakaa neaccident taona izvozvi izvozvi sina mujamhanyanga.
Meya weguta rechinhoi vaDike Makombe vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vanoti vave kukwanisa kugadzira migwagwa nemari iri kubva kubazi rinoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa munyika reZimbabwe National Road Authority kana kuti Zinara. VaMakombe vanoti kanzuro yavo yave kushandisa mari yeZinara pabasa ravanenge vapuhirwa mari kwete kuishandisa zvimwe.
Inini tikanekanzuro sekuti tiri kushandisa mari pabasa rayo chaiyo. Tisiri kuti mari yechingwa inoita mari yematomasi. So we are utilizing the Zinara funds specifically for the road, for the roads, not for anything else. This is why Chaganaga Nema Roads. In Yayongo, Tushansa, a project to the best budget in Yaganaga, not Imari, Imenda Pakati, Marinda Pakati, Imenda Pakati. Eh, at this mirror, Tiruto to January, out of Pundinia.
Asi mumwe mugari amai Mr. Pfumanei vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo kanzuri ichimbotanga zvinhu asi yotadza kupedza nekuti kwavanogara kuwhite city hakusati kwagadzirwa. Muchauri wekanzuru vachichaona mulauzi vanoti nzvimbo dzisiri kugadzirwa gore rino dzichagadzirwa munandira gore rinouya sezvo vakapiwa mari inosvika miriyoni nechidimu nezinara yekushandisa gore rinouya. Vamulauzi vanoti pari zvino vari kushandisa mari inosvika miriyoni kugadzira makiromita mapfumbamwe anosanganisira nzira yekuruvimbo, nzira yekubva pane makonde kuenda kucherima pamwe nekumapako. Zvichakadaro mune imwe yonyaya Sachigaro webato rezanu PF mudunhu reMashonaland West vaZiyambe Ziyambe vakazivisa nezuro kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatanga kutenda vanhu nekuvavhotera kwavakaita. VaZiyambe vanoti vaMnangagwa vachatanga nekutenda vanhu vekwaZvimba nemugovera sezvo vainge vasingafungidzire kuti vanokunda mudunhu iri sezvo kuri kumusha kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muChinoi ndini Arthur Chiguriwa.
Motokari nhatu dzatsva dzikaparara nhasi pabvira moto kumusika wevanoita mubato wemaoko weSiaso uri kumbare muguta reHarare. Moto uyu uri kufungidzirwa kuti watangwa nevanhu vanotengesa mhando dzewaya dzemagetsi dzemhangura avo vanodzishura pamusika uyu zviri kunze kwemutemo. Nezuro mumwe moto unonzi wakapisa zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveGlenview Area 8 Home Industry Complex iyo iri muWillowville pakatsva zvinhu zviri kufungidzirwa kuti zvinosvika kumamiriyoni emadhora. Kuguta rekadoma usiku wanezuro chimwe chivakwa chine zvitoro zveEdgars, Jet neColorcell chakatsva vezvitoro vakarasikirwa nezvinhu nemidziyo zvakawanda. Nyanzvi munyaya dzezvemhando dzemoto injinia Kudzanai Chiweshe vanoti moto mizhinji iri kukonzerwa nevanhu vanoita basa remagetsi risina unyanzvi uye zvivakwa zvave nenguva zvavakwa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Amai Charamba vati mapurisa achiri kuferefeta chakakonzera moto iyi, vozozivisa nyika kana vave neumbo wouzere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata meya weguta reHarare vaHebert Gomba kuti tinzwe zvizhinji.
Zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kugara muguta vari kuita mabasa emaoko mukuwandawo kwavari kuita. Pane mamwe mabasa ari kuzobatikikawo ari kukonzera zvimwe zvamuri kuona zvakaita sekuwanda kwemoto. Vanhu vanoita zvinhu zviri kunze kwemutemo vachishandisa simba kuvamwe vanhu vachitapa pekushandisa pe vangadaro vari vanhu vanenge vane chikupu chavo chinenge chichiintimidita vanhu chatikati chigrupu chatingati pachuru muvigilandi sort of ukaita anodai tinenge takutoona moto wakawanda. Zviri kumbare zvikutiaso zvakonzerwa nevanhu vanga vachivangavane yatingati copper wire yavanga vachipisa kubvisa muplastic inorepa copper wire iyaya. Saka moto iwowo ndiwo wazoenda kunopisa motokari dzatanga kupisawo dzimwe dzichienda dzakadaro. Saka kazhinji tiri kuona mabasa emaoko anenge asina kurongeka ari kukonzereswa.
Department yeFire Brigade vari pasi pehurumende here kana kuti vari pasi pekanzuru?
Vari pasi pekanzuru.
Vari kumiramirawo zvakadii mukubatsiridza muri kutsva moto?
Information yandawana ndeyekuti vari kumiramira chaizvo chaizvo kudzimura moto. Kushanda kwavo kunodipenda nenguva yavanenge vafonerwa kuti huyai mune dzima moto uri pakati. For example, Glenview vakafonerwa around about quarter to three sort of. Then wakasvika in 15 minutes according to time and tumirwa panapa.
Avo vanga vari meya weguta reHarare vaHebert Gomba vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Maneja mukuru wezvitoro zveColorcell Furniture vaGivi Magunde vanoti vanga vasati vawana ruzivo ruzere rwezvakaitika kumoto wakapisa chitoro chavo kuKadoma. Vaimbo vemeya weguta reKadoma vari nhengo yeparamende yeKadoma Central vamuchinyeripi Chinyang'anya vanoti moto wakapisa zvitoro kuKadoma unofungidzirwa kuti wakatangwa nekusangana kwewaya dzemagetsi dzisina kugadzirwa zvakanaka. Tavabata kuti tinzwe zvizere.
Kubva pane information yandawana kubva manheru ndezvekuti pane moto wakangotanga kubva pasi. Chivakwa chine mashops anoti Jet, ColorCell ne Edkai. Moto uyu kutsvakirudzo dziri kuitwa so far hapana ati ava neruzivo kuti wakatanga sei, asi zviri kufungidzira kuti zvakakonderetswa nezvekuita nemagetsi. It's unfortunate kuti moto wacho wakaparadza mudhuri imweyo chikuru and vezvese vakatozodzima magetsi muguta rese kuti maybe zvibatsire kuti moto wacho ukwanise kuzodzimika.
Aha. Pane vakakuvara here vanhu mumoto iwoyu?
No, hapana vakakuvara. Hapana vanhu vakakuvara nekuti pawakabvira mashops akanga avharwa. Moto wakaita kuma 9 dzemahusiku mashops anga avharwa, hapana anga achiri pabasa. Ndowandingati ndozvatingatotenda Mwari nazvo kuti moto wacho wakaitika vanhu vaenda kudzimba.
Iro guta reKadoma munoona mashandiro arinoita rine hurongwa here hunobatsira kudzivirira njodzi dzakadai kana kuti igadziriro yekuzomhanya kunodzimura kana zvaitika?
Guta reKadoma rine mafire tender matatu. Kugadzirira hongu ndingati vanogona kunge paine kugadzirira, asi chakakosha ndechekuti kana moto waitika vanonge vaziviswa here paine nguva, nekuti kana moto vakazodaidzwa moto wawanda kudzima kwacho kunotinetsei.
Vanga vari vaimbove meya weguta reKadoma vari nhengo yeparamende yeKadoma Central vamuchineripi Chinyang'anya vachitaura parunhare vari kuKadoma neStudio 7.
Nasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichikurukura nevechidiki tichinzwa kuti vari kurarama sei nekuoma kwaita upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vatenda ibiti vanyorera tsamba kukomisheni iri kutungamirirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaNkalema Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu mushure mekudaidzwa kuti vamire pamberi pekomisheni iyi mangwana. Blessing Zulu weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vatenda kuti vachamisa nhasi vanyorera tsamba kukomisheni iyi vachida kunzwisisa nezvekudanwa kwavo mangwana kuti vape umbowo.
Vachamisa vanyora tsamba kuna Mashante vanga vachibvunza kukomisheni kuti kana zvayakavadana ichatanavo here vamunangagwa navachiwenga nokuti vakataurawo kukomisheni. Vachibvunzazve kuti nyaya yacho yavanyatsovadanira ndeipi zvakataurwa zvacho ndezvipi, vanokwanisa here kutipa information yakazara pane zvavanoti zvakataurwa pamusoro pavachamisa? Ndo zvavabvunza kuti naivo vakapa makomanda ava vachadanwavo here kana kuti vari kudzivirirwa necommission, nokuti pane vakataurawo vemauto kuti vakapuhwa mvumo yokupinda nekunoita zvavakaita navamunangagwa.
Mutauriri wecommission iyi vaJohn Masuku vatendawo kuti vawana tsamba kubva kuna vachamisa.
Commission iri kutarisira kuti vachamisa vauye, kana vaine zvichemo vanozozvitura kucommission, asi iyo kusvika pari nhasi vakatarisira mangwana vari kutarisira kuti vauye kuzopa zvichemo zvavo kwavari.
Ko, vamunangagwa navachiwenga vachakokwawo here kucommission iyi kuti vape umbowo? Tabvunza vamasuku zvakare.
Commission inoshedza vanhu kana yaona zvakodzera kuti panguva iyoyo vange vachishedza ngana nangana. Saka pari zvino vakaona zvakakodzera kushedza vachamisa, vabiti, vakunaka navamashamombe. Uyezve kune mamwewo masangano achauya achizopa umbowo hwawo pamwe navamaphosa vanova murumwe unemudzimai akashaya panguva iyoyo. Saka ndivo varipo izvozvo. Kana kuchizori nevamwe vachazosvedzwa, commission ichazivisa kuti vachateera danangana nangana.
Asi vachitaura neStudio 7 munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vamunangagwa vakakokwa vanoenda.
I can assure you kuti vamunangagwa vakadai vanoenda, because is very low abiding. There is never a time when president was subjected to go, was invited even to parliament and did not go. He has been in the government for a very long time, but check his history. History yawe yese. Pavanobvunzwa mubvunzo anopindura. Pavanodaidzwa nemutemo, he has always subjected himself to the law, and he took an oath yeku obey a constitution, yeku live by the constitution, and he will live by his oath, like he has always done.
Vabiti kuburikidza negweta ravo amai Beatrice Mutetwa vakanyorawo tsamba kucommission iyi vachiti vanoda kuti vawane mukana wekubvunzurudza vamwe vaipa huchapupu wekuvaroverera. Asi vamwe vari mucommission iyi vaudza Studio 7 kuti commission yavo haisi kuzovapa mukana wekuita izvi. Kusvika pari zvino vanhu vanosvika zana nemakumi mana vapa umbowo kucommission iyi. Mangwana ekare pari kutarisirwa kuti pachadaidzwa imwe nyanzvi yezvemabara kana kuti ballistic expert kubva kuZimbabwe Republic Police kuzopa umbowo. Vamasuku vatenda kuti pari kutarisirwa nyanzvi iyi kucommission yavo. Umbowo hwenyanzvi yemabara uhu hwakakosha zvikuru sezvo pave kukandirana nyoka menyu kuti ndiani akapfuura vanhu mushure mekunge vakuru vemauto varamba kuti mauto akaenda kunobatsira mapurisa kumisa kuratidzira ndiwo akauraya vanhu. Vamwe vanoti vane mavhidhiyo anoratidza kuti mauto ndiwo aipfuura vanhu musi uyu. Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti vanhu vakarapwa nesangano ravo vakawanda vakapomera mauto mhosva yekuvapfuura. Pane mashokowo ekuti vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vaida kutora mumwe mutumbi kumoshari kana kumanikidza vana chiremba kuti vati mufi ainge abaiwa nebanga kwete pfuti. Dr. Nyamande vanotsanangura.
Inyaya iri tricky uye iri sensitive. Asi isusu mukukombaila kwatakaita report yedu taishandisa information yataiwana kuna ana chiremba vanobelonga ku network yema Doctors for Human Rights. So on that particular incident, kana muchiri kurangarira munhu akabuda pa commission of inquiry vachitaura kuti vaizenge vamwe pane vakawanda vakabuda vaitaura kuti vaizobatsirwa neZimbabwe Doctors for Human Rights kuti magwaro ekuti vanhu vakashaya sei kuti anyorwe kwazvo. So tinoona kuti vanga paine yatingati lack of transparency in terms of documentation yekuti vanhu vakarasikirwa neupenyu vakarasikwa sei. Tingati panga paine attempt yekuda kuzama kunyora kuti vamwe vakabayiwa nemapanga, yet vanozanga zviri pachena kuti vanhu vakapfurwa nemabara epfuti. Kuti vakapfurwa nani zvinogona kunetsa
for isu wana chiremba to exactly point kuti munhu akapora vanhu ndiani.
Asi vachitaura pamberi pecommission iyi, Brigadier General Anselm Sanyatwe vakaramba kuti mauto ndiwo akapfura vanhu ava.
The particular soldier that the video you are referring to was taken whilst on kneeling position. Yes, indeed, he took that position because he was avoiding missiles that were being thrown to him.
Musoja wamuri kutaura nezvake muvideo akatorwa mufananidzo akapfugama. Hongu, akatora chinzvimbo ichocho nekuti akanga achinzvenga matombo aikandwa kwaari. Asi nekuti mutemo unoti futi yekuyambira vanhu inofanirwa kuridzwa, musoja akamira. Ndosaka mukuru wemauto iwayo akaona musoja uyu, uyo anove sergeant, akamuti simuka usatya matombo ari kukandwa, haakuuraye. Saka akatora matanho anokodzera.
Commission iri kutanga kusangana mangwana kuCresta Hotel muHarare, asi iko zvino iri kuita musangano waatanga na 5 Maneru sezvo vamushante vapinda munyika nhasi vachibva kuSouth Africa. Panopera musangano wanhasi, panofungidzirwa kuti ndipo pachakwanisa kuti vachamisa navabiti vapindurwe tsamba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamuchoko center. Tigotendawo zvekare vechechechewo iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa 21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare, kubva na 6:30 kusvika na 8:30 Manheru. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Gurukota rezveupfumi vamutole Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura bhajeti ravo rekutanga vari gurukota rinove bhajeti ragore ra2019. Pane tarisiro huru kwazvo kubva kumapoka ezveupfumi akasiyana-siyana pamwe neveruzhinji kuti bhajeti iri richaisa mberi kurarama kwevanhu. Kova Ncube vachabudirira here kuenzanisa mashandisiro emari nehurumende nemari iri kupinda muhomwe yehurumende? Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipanya inotevera.
Vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa vatendai biti vanogara vachitaura kuti hurumende inofanirwa kudzidza kudya chayabaya kwete kurongera nemhuka ichiri kufura zvayo musango. Izvi ndizvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatevere bhajeti richaparurwa namuzvinafundo Ncube nemusi wechina vaine maziso matsvuku kuti vaone kana paine musiyano nemamwe makurukota ezvemari anonzi aipedzira miseve kumakunguo. Mukuru wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vajoine mufukare vanowirirana nemashoko avabiti ekuti hurumende idzore mashandisiro ayo emari yainowana vachiti inofanirwa kunangana nezvinovaka nyika.
Chikurukuru chatakatarisira ndechekuti hurumende idzore kuspenda kwairi kuita, mari yairi kushandisa iite shoma, ikwanirane yemari yairi kuwana kubva mumataxes nezvimwe zvakadaro. Ngatiregerei kuramba tichingorarama nechikwereti.
Izvo zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze. Avanotiwo vanhu veruzhinji vari kuda kuona vaNcube kuti vachaita sei nemutero wezvikamu zviviri kubva muzana wavakaparura mwedzi mishoma yadarika uyo vanoti uri kurwadzisa vakawanda.
Chokutanga, nyika yose yakamira tichida kunyatsozwa kuti vanhuve vachaita sei nokuda kwe 2% transaction tax ya yakanzi navamunangagwa zvakare patsva pachaparwa budget.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti dambudziko riripo nehurumende nderekuti haiteveri zvinobva kuvarombo, vachiti hurumende yakapiwa kare pfungwa neveruzhinji.
Vashandi maziviro edu ndekuti pavaitenderera vachibvunza pfungwa dzevanhu, matarifiro evanhu. Vanhu vakataura zvavari kuda mubudget. Vakataura kuti vanoda budget richapaupenyu kuvanhu, kuona kuti kuzvipatara mishonga inowanika, kueducation kuri kupiwa mari. Tisakoshese nyaya yemasoja kana kupa masoja kana kuti mapurisa mari.
Vamoyo vanotiwo budget iri rinofanirwa kusiyana netsika yekuita semamwe mabhajeti adarika ayo vanoti aiwanza mari kumapazi akaita semauto nemapurisa, asi achinyima mapazi anonangana neupenyu hweveruzhinji akaita sereutano neredzidzo.
Takunzwa nyaya yemabhondi noti yauraya upenyu hwevanhu, yauraya mapenjeni evanhu. Saka ndizvo zvatiri kutarisira kunyanya.
Mumiriri wemakonde muparamende vari zvakare sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezano PF vakaindinesi paradza vanoti vanotarisira kuti bhajeti ravanxube iri richapa mari kumapazi anoshanda nevanhu akaita sereutano, rekurima pamwe nebazi ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuitira kuti rikwanise kubudirira munhaurirano dzekuti nyika itange zvakare kudyidzana nedzimwe nyika.
Zvatiri kutarisira bhajeti rava kuturinxube ndezvekuti tione kuti tabudirira, tione kuti vapa mari kumaministri ano zvokuita ngatimbotaurai kana zveutano, tione kuti utano iye zvine zvimapirizi chavo chaivo akudhura, akutengwa nemari dzekunze. Saka toda kuti vawedzere futi bhajeti ikoko.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti vanoona sekunge muzvinafundo Nxube vakauya neshanduko huru kwazvo mune zveupfumi iyo iri kuedza kuti nyika ibude kubva mumadhaka mairi.
Ndinofunga vakawanda vanoziva kuti vamutuli Nxube vauya neshanduko yakawanda. Munhu ane njere dzokuona maburi apo pana vamwe vasinganyatsi kucontributa muekonomi tofunga ma2% makaona. Saka naizvozvo ngatimbomirai kufungidzira icho nechicho, nokuti togona kufungidzira sati zvirizvo tikatanga kutatanisana nemhepo.
Kunyange hazvo vakuru vakati usiku humwe hauwo dzenyemba, vamwe vana veZimbabwe vatononokerwa nekunzwa zvichaburwa mugapura muzvinafundo Nxube. Kunyange hazvo vamwewo vatotanga kare kuti rinenge richabika mbodza. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vonyora tsamba kukomisheni yavaNkalema Montlante iyo yakavakoka kuti vazope uchapupu mangwana. Komisheni iyi inoti kusvika pari zvino ichiri kuzeya nyaya yekuti vatungamiri venyika vachakokwawo here. Vanhu vakawanda munyika vonetsekana nemoto iri kuramba ichibatira munzvimbo dzakasiyana-siyana ichikuvadza vanhu vakawanda uye kuparadza midziyo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nxube vogadzirira kuparura bhajeti yavo yekutanga nemusi wechina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.